tini marvelous mhlanganya huye ndishiti hey no misoro yena uzedu zanasi chitatu chikumi 2017 kuumba mubatanizwa pakati pava Morgan Tsvangirai veMBCT naamai Joyce Mujuru konetsa sezvo pasina kuwirirana uye paine kufungirana kwakanyanya. Bato reZANU-PF roita musangano waro wePolitburo muHarare nhasi nyaya yavasevhi yakasukuwere yekuti vodzingwa here mubato ichitarisira kuzeyewa. Mahofisi eInternational Labour Organization muZimbabwe neNamibia nhasi audza dare reSenate kuti makambani anoshambadza mabasa padandemutande asina kunyoreswa zviri pamutemo ndiwo mamwe ari kukonzera kuti vanhu vakawanda vabude munyika vachinobatwa chibharo kana kunoshandiswa senhapwa dzekunze kwenyika. Vamwe vagari vemubulawayo vacherechedza zuva reWorld Blood Donor Day veWorld Blood Services of Zimbabwe vachikurudzira vanhu vakuru kunyanya kuti vazvipire kupa ropa pachena. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Muchirongwa cheDiaspora Forum paLive Talk na 8 PM tiri kuzeya nezvekomiti yedare yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika iyo iri kuronga kuita hurukuro nehurumende yeSouth Africa neBotswana ichigunununa nekwainoti kubatwa nekuseri kweruoko kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika idzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai yanoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.